Solomon Donedzai, chizvarwa chemuZimbabwe chine kambani yekuvaka kuSouth Africa, uye nemumwe wezviuru nezviuru zvevanhu zvave nemazuva anoda kusvika vhiki zviri paBakebridge Border Post, zvichitadza kupinda muSouth Africa nekuda kwekunonoka kudhindirwa magwaro ekufambisa. Vadonedzai vanoti vave nemazuva mana vakamirira kuti vabire mhiri kudzokera kuSouth Africa. Vadonedzai vanoti kunze kwedambudziko rekurasikirwa nemari nekuda kwekunonoka kubatsirwa, chinhu chikuru chiri kuvabaya mwoyo inyaya yekuti hapana zvavanoona kana kunzwa zviri kuitwa nehurumende yeZimbabwe pakugadzirisa nyaya iyi.
Dai government yagadzirisa paborder kuti isu zvizvarwa zvekuZimbabwe pana toveya kumusha tikwanise kuwana assistance yekuti tikrose zvakanaka, nekuti iko zvino takauya kuzodevelopa kumusha. Everyone akauya nemari kuzoita something muZimbabwe, but hatisi kuwana assistance, tiri kubatwa coward. Zvekudoti we are scared even to come back next year. Kunoko handina basa, hapana income yandirikwanisa kutumira mari kuSouth Africa kuti mhuri yangu irarame kuSouth Africa. Ini ndofanira kunga ndiri kuSouth Africa ndichiita kuti business rangu rikwanise kuoperata, kuti ndikwanise kuti mhuri yekuno kuZimbabwe ndindoitengera chikafu every month. Saka ndinofanirwa kuenda kuSouth Africa kunoshanda.
Muzvare Jeki Ngwenya ndechimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri kushanda muSouth Africa. Muzvare Ngwenya vaive vauya kumusha kuzoviga amai vavo avo vakashaya muna zvita. Vanoti vanoshushikanawo kuti hurumende hapana zvairi kuita pakugadzirisa dambudziko rakatarisana nevafambi paBakebridge, vachitiwo dai zveupfumi zvakamira zvakanaka munyika, vanhu vangadai vasina hanya nekuenda kunotsvaga mafuro manyoro kuSouth Africa.
Makuza asi kufamba, tine mapemiti, vari kuti tiri kubvumirwa kuenda nemapemiti, tinawo asi hatisi kugona kudarika panapa nenyaya yekuti hazvisi kufamba. Dambudziko ratiri kusangana nayo, dai nyika yedu yange yakarongeka taigona kusadzokera. Manje nyika yedu yeZimbabwe hapana mabasa, mabasa hatisi kumawana nenyaya yekuti nyika yedu yakafa.
Vanhu vari kuda kupinda muSouth Africa ava vanosanganisira vanhukadzi nevana, uye vakawanda vave kutyira zvirwere. Mumwe mukadzi uyu akangoda kuzvidoma nezita rekuti amai Ndlovu, vanoti kunze kwechirwere checovid-19 vave kutyirawo kupararira kwezvirwere zvemudumbu, sezvo vanhu vave kuitira tsvina pose pose nekuda kwekushayikwa kwezvimbuzi zvakakwana.
Tikatarisa munombaiti pichi munopisa, tiri kushayiwa mvura, izvo ndine vana vadoko, chikafu, mvura yemunoshayiri kutonesana naye ari kuita mudombo akutorutsa. Hatatambudzika isu, pano tikapinda mulaini toshifta, kuti nzipindai mune rimwe laini, takusvika toshifta kuti nzipindai mune laini, achahwisisi. Saka tiri kuindiye pichibve pachahwisisi, hatina chana zvatiri kutombonzwa. Kunongouya mapurisoti, sumukai apa, endai apa.
Sachigaro wesangano reWomen's Coalition of Zimbabwe, muzvare Eva Nice Munandu, vanoti sangano ravo riri kushushikana zvikuru nematambudziko akatarisana nevafambi paBakebridge, kunyanya madzimai, vachiti hurumende inofanirwa kugadzirisa zvinhu nekukasika.
Inyaya inosuwisa zvikuru sezvo, tiri kuti sesangano remadzimai, dai madzimai haana kubatsirwa nechimbi chimbi kuitira kuti vaendeswe kunzvimbo yavo yavari kukwanisa kunge vari yezvinozvi, COVID isati yapararira pavari, uyezve nyaya yeutano yatiri kuona sekuti vachanga vachisangana nayo. Tinoona sekuti pachaita zvimwe zvirwere zvingangomuka ipapo.
Munyori wesangano reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, Dr. Norman Matara, vanotiwo sangano ravo riri kurudzira hurumende kuti igadzirise zvinhu nekukasika.
Pane njodzi yekuti chirwere checovid-19 chinogona kupararira pakati pevanhu vakaungana kuBakebridge vari kutadza kupinda muSouth Africa. Pane njodzi zvakare yekuti madzimai anogona kuabhuswa, kubatwa chibharo nenyaya yekuti vari kurara panze vakasangana nevarume. Zvakare vana vadiki vanogonawo again kuabhuswa zvakadaro, kana kutobiwa chaiko kuitwa human trafficking nenyaya yekuti vanenge vari exposed vari panze usiku nevanhu vavasingazive. Uyezve pane njodzi yekuti panogona kuita maoutbreak kana kupararira kwezvirwere zvakaita sana typhoid, cholera, zvinogona kuwanika vanhu vakaungana panzvimbo imwe chete pasina zvimbuzi zvakakwana kana mvura yakachena yakakwana yekuti vanhu vashandise.
Kusvika pari zvino hapana chatichataurwa nehurumende panyaya yedambudziko rakatarisana nevanhu vari paBakebridge. Taedza kunzwa kubva kugurukota rezvemukati menyika vakazembeka zembe, asi patavabata vati vange vari mumusangano. Vange vavimbisa kupindura mibvunzo yatavapa, asi vange vasati vaipindura pataenda pamhepo. Taedzawo kunzwa kubva kumunyori webazi rezvekufambiswa kwemashoko, Vanik Mangwana, asi nharembozha yavo yange isingadavirwe. Sachigaro wekomiti inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vari mumiriri wezanupiefu kumakonde muparamende vakaine nesparadza vati havana zvekutaura panyaya iyi. Sachigaro wekomiti inoona nezvemukati menyika nekudzivirirwa kwayo uye vari mumiriri wemudzingwane mudare reparamende valivai maishome vati pachine dambudziko riri kubata vanotyaira marori.
Vekwedu vekuimmigration vakataurirana neveku South African side kuti mabasa avo afambirane nekuti operating times eku South African side neku Zimbabwe side anga asingafambirani. Saka vanhu vainonotwa vachibva ku South Africa. Izvino izvi zvanani kune vafamba nemotika diki asi zvematrucks mahaulage trucks ndiwo ari kudhileya nenyaya yekuti mapepa avo nematsamba anti-covid test ndiwo ari kutonotswa zvino.
Boda rebay bridge ndiro bhodha rinonyanya kushandiswa zvikuru nevanhu munyika dzemusadhak uye kana bhodha iri richishanda zvakanaka panogona kupfuura vanhu zviuru makumi maviri nezvishanu kana kuti vanhu 25,000 pazuva. Bhodha iri harisi vharwe asi nekuda kwechirwere checovid-19 Zimbabwe yakaisa kefi inobva nenguva dza6 manheru kusvika na6 mangwanani ukowo South Africa yakaisa kefi inobva na9 manheru kusvika na6 mangwanani. Ndakamirira Studio 7 ndiri pa Bay Bridge ndini kudzanai Musengi.